Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo zvita24/2017. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wePeople's Democratic Union Party vaChristopher Vengwani Sivindi vanoti havaoni hurumende yavaEmerson Mnangagwa ichiita sarudzo dzakachena gore rinouya. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akabuditswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura izvo zvange zvakonzera mutauro mubato ravo. Vaimbove gurukota redunhu reMidlands muhurumende yavaRobert Mugabe vaJason Machaya votamba zororo rekisimisi vari muchitokisi mushure mokusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Munzora vanoti mashoko akabuditswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura asi vanoti mushure mokuburitswa kwenyaya iyi yanetsa vakakwanisa kutsanangurira mutungamiri wavo zvavaireva munyaya yakaburitswa neSunday Mail iyo vanoti haina kunzwisisa zvizere pamusoro pezvavakataura.
Ndambotaura naEva Jameson Timba vanova vari kuita negotiata wedu havasati vapedza distribution yemasits uyezve havasati vauya nayo kupati. Saka isusu seMDC tinowirirana neAlliance asi tinofanira kuchipedzerana kuti masits atinoendesa kuma alliance partners nemamwe anosara ndeapi. Towizirana kuti masits aya tinowagowana sei pakati peMDC nemapartners ayo.
Tataverenga mubepanhau kuti makataura zvakasiyana imimi naPresident weMDC yenyu. Zvakafamba sei?
Aiwa, chakaitika ndechokuti takanga tisina kuonana naPresident. Ndakazoona President letter ndikavatsanangurira kuti ndairevei. Zvandaireva ndezvokuti tichimirira kuti vanhu vagowane masits semapolitical parties. Taakuchifanira kuita isu sevanhu veMDC kuchiita candidate yedu nokuti kwasara 6 months chete dzokuti tipinde mumaelections. Saka tinenge tichida kuti maMPs edu, macandidates edu awane mukana wakakwana wekukwanisa kukwana nawo, wawane mukana wakakwana wekuti vazikanwe nevanhu mune nzvimbo dzavanenge vachienda idzodzo. Ini ndanga ndaita suggestion yekuti tinofanira kusarudza macandidates, then kana panzi alliance partners akupiwa mamwe masits tinodropa macandidates anenge asarudzwa iwayo.
Munofunga kuti vanhu venyu vangazvitambira?
Zvinhu zvinotambirika chaizvo. Mutemo wedu weMDC unoti Secretary General anofanira kuti adedzere kuti kune vanhu vanoda kuita macandidates vaya vachikwanisa kunyoresa kana kuti kuapplya. Saka inguva yatinofanira kunge tichipa vanhu nguva yakakwana iyoyo yekuti vaapplya vanoda kuapplya. asi nyaya iripo ndiyo kuti hatisi kubusa chirangano chealliance kwete. MDC yakuda kusarudza makandidates ayo. Ndiri kufungidzirawo kuti kuma alliance partners ikokuya uko wane ma internal processes avo ekutarisawo kuti makandidates avo achava nani nani. Kana vadaro vozouya nemakandidates iwayo tozofilda ari makandidates ealliance. Asi party imwe neimwe inofanira kuita process yekuchitanga kutsvaga makandidates ayo. Ndo zvandaireva chete izvozvo.
Munofunga kuti zvese izvi mungazviita mukapedza rini?
Sekuona kwandiri kuita tanga takatara kuti kusvika end of February.
Pane vamwe mubato renyu here vasinganyatsofara nenyaya yemaalliance?
Handinyatsoziva zvangu, asi chandingataura ndechokuti nyaya yealliance takataurirana tikapedzerana.
Avo vange vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare.
Vaimbove gurukota redunhu reMidlands muhurumende yava Robert Mugabe vaJason Machaya vari kutamba zororo rekisimisi vari muchitokisi mushure mukusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Mutori wedu wenhau Taurai Zhava anoti panyaya inotevera.
Kwetara vamachaya vaHilary Garkai vaudza Studio 7 parunhare kuti vamachaya vari muhusungwa paGokwe Prison paGokwe Center uko kune mabhizinesi avo. VaGarkai vatidarira magistrate paGokwe rakaramba kuti vabvise mari yechibatiso vachiti vakumbire kubvisa mari iyi kudare reHigh Court sezvo mhosva yavakatarisana nayo yekushandisa masimba avo zvisiri izvo kana kuti abuse of office muchirungu iri nyaya hombe. VaGarkai vati vamachaya vachamiswa pamberi pedare musi wa15 Ndira asi vati hapana zvimwe zvakawanda zvavanokwanisa kutaura pari zvino sezvo vati vari mushishi rekuedza kuti vamachaya vaburitswe muhusungwa. Vamachaya vanonzi vakashandisa masimba avo zvisiri izvo vakapa nzvimbo yekuvakira dzimba kune vamwe vanhu vange vasingakodzeri. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati havasi kuziva zviri kuitika kuna vamachaya kunyange hazvo vanzwa havo nezvekusungwa kwavo mumapepanhau. Zvichakadaro bepanhau rimwe chete rinotiwo vakambo vegurukota rezvekurima vaJoseph Made vari muhusungwa muHarare vachipomerwa mhosva yeuori. Pakugadzwa kwavo semutungamiri wenyika muna Mbudzi vaEmerson Mnangagwa vakati kurwisa uori ndicho chezvimwe zvinhu zvichakosheswa zvikuru nehurumende yavo. Muongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira ega vaDidmas Dewa vanoti kurwisa uori chinhu chakakoshesa zvikuru munyika sezvo uori chiri chimwe chezvinhu zviri kuita kuti mamiriro ezveupfumi munyika arambe akaipa. Asi vati kurwisa uori uku hakufanirwe kuitwa kuchitariswa kuti munhu abuda mumba mani.
Corruption haidiwi musociety uye mutungamiri wenyika vaMnangagwa vari kuratidza kuti havasi kutomboda kunzwa pane munhu wecorruption. Unoziva kuti corruption dziri kuitika mapublic sector, muprivate sector, kune corruption inotyisa. Tikatarisa nyaya manje yava kuitika mazuva ano inogona kutishungurudzei nyangwe iri direction yakanaka yatorwa naPresident. Inyaya yekuti vanhu vari kusungwa vanhu vanga vari mubato reG40, vanga vari mufaction yeG40. Dai President netirau recorruption rave waida rabata kunyangwe nevamwe vatungamirire vane huori hunozikamwa hunoonekwa kuzvisinei nekuti ane faction ipi.
VaReginald Shoko vanove mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vatsinhirawo izvi vachiti vanhu vose vari kupomerwa mhosva dzine chekuita neuori kubva pakapinda vaMnangagwa panyanga vanhu vanoonekwa sevaive muchikwata cheG40 chairwira masimba neteam Lacoste inonzi inotsigira vaMnangagwa. Vashoko vati vanhu vanoita zveuori vanofanirwa kubatwa nemutemo zvisinei kuti ndivanani kana kuti vane ukama hwakaita sei nevatungamiri venyika.
President Mnangagwa vari kuoneka vachishanda nenyaya dzecorruption chisungwa vanhu vanga vasingasungiki kugavhumendi yakapfuura. Asi kune mitauro yakawandisa kuti kungosungwa vangavachishanda pedyo pedyo neG40 vichisiya vamwe. Saka tete tarisire kuchienda mberi kuti kuchasungwa nevamwe vanozviti vari pedyo pavamunangagwa vanowanikwa vane mhosva dzecorruption kuti nyika ibudirire. Vane zuro hurumende yanga isingaisungira vakadaro. Totarisa kuti zvinoendera mberi hazvizongofadza ruzhinji. zhinji asi ndizvo kuita basa riendere mberi.
Yaye huori unonzi waitwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende nechimwe chezvinhu zvaishorerwa hurumende yavamugabe nevakawanda. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Shava.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti vachange vari muminda vachidyara mbeu pakisimusi sezvo mvura yakanonoka kunaya mwaka uno. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mvura yakanonoka kunaya gore rino izvo zvakaita kuti vazhinji vavo vanonoke kudyara mbeu. Nguva dzakawanda mvura inotanga kunaya mumwedzi wambudzi asi gore rino mvura yakatanga kunyatsonaya svondo rapera. Mumwe murimi ambuya Getrude Ozheri vanorima kumakonde. Ambuya Ozheri vanoti havakwanise kufara vasati vapinda mumunda sezvo muri imo munoita kuti vararame nemhuri yavo.
Ndobunese mumunda madzika ndikapinda mumunda andifare ndisandapina muda nekuti muda unobva zvese ndomunopfundisa yangu unoraramisa mhuri yangu. Mhuri yangu kuti irarame mumunda ndisina kupinda mumunda handisi mai hapana Christmas ndisina pina munda. Handingatanga kufara kamumunda mune jangi handina kudyara hamuna chinhu mune dhaga chete saka handiri kuitei.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumakonde amai Merisa Kasanze avanoti vachatanga vamboenda kumunda mangwana kunosakura vozodzoka kuzopemberera kisimusi nevamwe.
Ndoenda kumunda ndoona kumunda kwangu tukakamira sei kana kusakura ndotosakura ndozoenda chazvanoda kuita kumunda fesi.
Amai Kasanzi vanoti kisimusi inozotevera vanhu vaguta.
Ndokune maguta ose kumunda Krismasi inozoya afta kuguta handiti maguta anobva mumunda.
Asi vakalisto muzane nhamo vanoti mvura haina kunge yanyanya kununuka zvayo asi vanoti mangwana vachazorora sezvo vadyara chibage chavo nhasi. Vamuzane nhamo vanoti vachadzokera kumunda musi weBoxing Day kunofirita mvura ikasanaya mangwana.
Ndeo nhasa ndaisa kubva mvura yanaya imwe nhasa ndaisa nezuro pakanaya nezuro paya ndoukira nhasi ndokunoisa ndoti basi ndokusiyana toita everything sane mvura yanaya iyi nhasi aiwanhei mangwana Christmas Day handisi kwanisa kuenda ndombosera nemhuri chichii ndichimona then musi wa 26 ndichabva ndadzokera ndonoita ndonofirita ndokunge mangwana mvura yasinaita se ndisina kunaya becausehanasi nesa mbeu pasi saka ida unofiritwa mani saka ndozvidzawo musi wa 26.
Vanhu vakawanda vanoenda kumamisha kunopemberera zororo rekisimusi negore idzva vaine hama neshamwari vachiyamura nekudyara nekusakura muminda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Apa Chigoriwa.
Vamwe vanotengesa zvinhu paAvondale Flea Market iyo iri paAvondale Shopping Center muHarare vanoti dambudziko remari riri kudzosera sure basa ravo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vatengesi ava vanoti gore rapera vanhu vaishaya pekutsika nekuwanda kwavo vachitenga zvinhu pamusika uyu. Asi gore rino kune vari kudzokera kumba pasina chavatengesa. Mumwe mudzimai wechikuru anofamba nemadondoro Gogomolini Madzamba vanoti havasi kuwana mari sezvo vanhu vari kutadza kutenga zvinhu nepamusana pedambudziko rekushaya mari.
Hakuna mari, hatipana chatiri kumbotengesa nekuti hakuna maforeigners. Maforeigners ndo anotenga art, ndo atinotengesa. Wudu, ndiatunea utengesa nizunu zakadrewa zvechinyaka rembira zvesene ne muka zakavezwa mamaski zvakawanda hosho ndizvinhu zvatinonyanya utengesa.
Amai Gladys Chodo kufa avo vaimboshanda muhurumende vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nepamusana pedambudziko remari.
Zvazvanoraya rakati makesh shortages achiri vanhu mabasa havana mabasa. Saka masevhu ataiita neatakuita iye zvinei zvatosiyana towadzidzisina sudaita ichiita maseles ekuti taitoita mamwe malate night shopping tichiisa malaiti ekuti tinopedza kuma7 kuma8 but iye zvinei hazvisiri zvikuitizvo because vanhu havachawana mari yakawanda vakatowanawo mari yekuti vadye zvavazoiwana yekutenga mbatya vashoma vari kukwanisa kuzviafoda izvozvo so business generally radzikira.
Asi mumwe mukomana Pondai Pirato anoti zvinhu zvake zviri kutengwa chaizvo nekuti anotambira kubhadharwa neeco cash.
This year chokwadi zviri nani than last year. Because last year takange tiri pamahwani yekuti mari kwangusina. Plus pakazongopindawo mabhondi tikatanga kuitawo mari zviri nani like now so far zviri nani.
VaVictor Zirewa vanotengesa mafoni vanoti gore rino business riri nani nokuti mafoni avo ari kutenga chaizvo asi dambudziko zvakare nderekuti vari kutenga neeco cash.
Business like this year zvikuradzika kuti zviri nani denge siri nyeme iko keshi zvayo ha vanhu vari kufambawo vachitenderera uyo vachifambawo vachitengawo vachitisa vachimboti rimembawo mama customers edu zvati kushuvirwa ndezvokuda yangu ekurutiwo iko keshi yacho maybe kana taikwanisa kuwanawo mari yacho yatichiswipa yatichita maiko keshi tichiita sei kuti bhizinesi rirendere mberi.
Vamasiwa Nyamundana vanotengesa hembe dzemando yeAfrican Attire vanoti zvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka ndokusaka business repa Avondale Flea Market risiri kufamba zvakanaka.
Business is slow, harina kunyatsoita sezvarinoita mamwe makore ese. Slow this year, sarinongoda kungoti pamwe zvinhu zvacho nyaya yekuti pamwe zvinhu zvinomira mushe munyika.
Avondale Flea Market inofarirwa neruzhinji rwevagari vemuHarare nokuti hapana tsvina sezvinowanikwa mudzimwe nzvimbo uye yakarongeka chaizvo. Asi gore rino huwandu hwevanotenga hwakadzikira pasi zvakanyanyisa. Ndakamirira Studio 7 kuAvondale muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Mutungamiriri wePeople's Democratic Union Party vaChristopher Rengwani Sibindi vanoti havaoni hurumende yavaEmmerson Mnangagwa ichiita sarudzo dzakachena gore rinouya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, vaSibindi vati hurumende yavaMnangagwa inongori nevanhu vamwe chete vaibatsira vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuita sarudzo dzisiri dzejekerere. VaSibindi vati havaoni hurumende yeZANU-PF ichiita sarudzo dzakasununguka munyika.
Hatingambovimba navo nokuti tinoziva zvakawanda zvavanochiita zvavakamboita. Saka vane nzira dzakawanda dzavanoshandisa dzimwe dzokuisa masoja vachiti mamai weveterani. Ende kuti ndidinini vanhu ivava vauya kuzoti vazotipa for elections and zvekunyepa kupinda kwavaida zvinoreva kuti kwavaita izvozvo zvinoreva vagara vachida kupinda vachishaya havangangowi for 6 months nokuti 6 months in fairness chai chaiyo chiro kuisa inini chai chaiyo kunzi fesi yangu irapo ndinomudya Mnangagwa.
VaSibindi vatiwo vana veZimbabwe vanoda shanduko vanofanirwa kuita chirwirangwe voisa mutungamiriri anenge akunda muna 2018 kunyange zvazvo asingadiwi nemauto.
Isu takasimba kudarika military sevanhu ichokwadi ichocho. Kazhinji mukatarisa zvakaitika musi 17 November pakamacha vanhu mauto paakatanga katanga achiita senge ari kuti vhundutsa munzira mune mugwagwa, inini ndakandiripo ndakatozviona ndikafamba nekuti ndakabva kusaidi dzekuZambia ndikazofamba ndikaenda kusaidi dzekuMozambique ndichiona munzira. Vakanga vasina ushamwari kuti chizvityise. Saka handimunoona kuti muso vakazoona nozvimacha muso 17 nekuwanda kwakanga vaita vakabva vachinja unhu hwavo vakaita ushamwari nekuti vanhu vakawanda chaivo vanhu ndivo vane simba kudarika masoja masoja aripo kudzivira vanhu asi vanhu vakawanda kudarika masoja uyezve vanhu vane simba kudarika masoja uyezve vanhu ndivo vanofanira kutaura zvinotaura kuti masoja kuti ataure kuti zvinhu ngazviite nzira yakadai tisingazivi kuti zvizokwazvo ndio maita hamirira zvakaita.
Mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvepolitical science vachamunorwa mugombedzi vatsigirawo pfungwa dzavasivindi vachiti havaoni mauto achitambira mutungamiriri wavasingadi kunyange akakunda musarudzo dza2018.
Kutaura chokwadi tichida kuongorora zviri kuitika muZimbabwe iko zvino izvo zviri pachena kuti mauto ndiwo ane simba kudarika dzingave nhengo dzeZANU-PF kana kuti ani nekuti mukaongorora mayatoro avakaita chinzvimbo kuna vamugabe kana kuti mabvisiro avakaita vamugabe pachigaro anoratidza kuti ndivo vanosarudza kwavanoda kuti atonge uyezve tikatarisa muna 2008 mauto amwe chete iwayo ndivo vakatadzisa vatsvangira kuti vapinde mushure mekunge vahwina saka izvozvi zvakaitika zvinongoratidza kuti mauto ndivo anga achida kuti vamunangagwa vapinde kuti munhengo dzeZANU-PF hadzisiridzo dzakasarudza sekuti mauto vakashandisa chisimba tsaro chavo kuti vamunanga kuvapinde vakaisawa vanoda kuchishandisa chisimba chavo vachibvisa vanga vasingadi saka kutaura chokwadi pa2018 ipapapa pasarudzo dzatakatarisana nadzo handioni zvichibudirira kuti anenge ahwina asingadiwe nemauto achakwanisa kutonga munyika ino.
Mubatanidzwa wemapata anopikisa weMDC Alliance wakaudza vatori venhau kuti ucharwisa kuti kuitwe sarudzo dzakachena pamwe nekuona kuti masangano ekunze akaita seUnited Nations, African Union nemamwewo apiwa mukana wokuongorora zvichaitika mwedzi mishoma sarudzo dzisati dzaitwa panguva yesarudzo pamwe nemushure mesarudzo. Vachitora mhiko yekuva mutungamiriri wenyika vamunangagwa vakavimbisawo sarudzo dzakachena uye dzinoitwa murunyararo asi vamwe vanoti havatambiri nemwoyo wese mashoko avamunangagwa vachiti munhu akagara muhurumende kwenguva yakareba ari gurukota rezvemutemo rinoona nezvesarudzo asi havana zvavakaita mukuvandudza mutemo yesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Yasvika nguva yekuti timboenda kuna Evans Zininga uko anotipa chirongwa chevechidiki akamirira Blessing Zulu weStudio 7.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zvinoitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga, ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi. Tabva taita rombo rakanaka tawana hurukuro nemukuru wevechidiki muZANU-PF vapupurai togarepi. Vatogarepi tinoona kuti kwave nehurumende itsva. Zvinyi zvawanikwa nevechidiki mukuenda mberi kwenyika?
Zvawanikwa navavechidiki panguva iyoyi sharamtuporo uchungamiriri hwenyika yedu kuwana mukana wokuita zvose zvavanoda vakasununguka. Chanyanya kusimbiswa nomutungamiriri vaED Munangagwa ndechokuti vanoda kuti munhu wese ave nechokuita pakubudirira kwenyika yedu uye mukuronga upfumi hwenyika yedu. Munangagwa vakasimbisa kuti vanoda kushanda pamwe chete neruzhinji rweZimbabwe kuti kuwanikwe mabasa evechidiki, kuwanikwe kubudirira kuda vangada kuita mabasa avo amaoko dava ne rumwe ruzivo unyanzvi hwavainahwo vaushandise vakasununguka usingatsarudzi kuti unobvepi, unoera mutupo upi, uri webato ripi, asi kuti iwe muhana mako munotiiswana weZimbabwe ndinofanira kuishandira wobva waisatimba rako rose neujere hwavo hwose kuti Zimbabwe ibudirire napo napo newe uchibudirirawo.
Matimane here zvirongwa zvatovapo zvamungati makazvigadzirira kuti zvipinze vechidiki mumaitiro nemaendero ekuenda kumberi nenyika yeZimbabwe?
Zvirokwazvo mubato redu reZANU-PF vechidiki vakarongeka chaizvo nei yatinoti ipligi yedu yanga ina magwanza apo napa takatomagadzira kuti avharigewawo muhosi amire panzvimbo yake akuita basa rake asi urongwa hukuru hwatinahwo ndihwo upfumi ministry inenene inofanira kunge ine yatingati muchirungu kuti desk vanofanira kuona umiriri wechidiki kuti ministry imomo ungaindenzi local government pavanotaura nezvedzimba raisai chikamu cheana adiki.
Kune banga revechidiki rainzi Youth Empower Bank. Mungaitawo ruzivo rwekuti chirongwa chebhanga iri chava pa stage ipi pari zvino?
Vachina nasa vakataura chitarisa izvi nekukongresi yedu yomusangano wedu wezambia kuti uongwa uhwu hwaakadhuze dhuze kuti bhanga iri rivepo. Mari yatingati yokutanga nayo kana kuti seed money inenge yatovapo kuti bhengi iri ritange, ende tinovimba kuti bhengi iri mukuumbwa kwaro rinenge rakatarisa richinyatsoziva yatingati mamiriro oupenyu.
Avo vanga vari vatogare pi mukuru wevechidiki muzanu PF vachitaura nesu muchirongwa chedu chatati chiona nezvenhau dzevechidiki. Ini ndini Evans Zininga ndauya ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko tinonzwa hurukuro yakaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naPastor Micah Mafukidze vekereke yeUnited Methodist Church avo vari muno muAmerica mudunhu reTexas.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Jesu simba rangu
simba rangu.
Ini ndinoitwa Pastor Micah Mafukidze, ndiri chizvarwa chekuZimbabwe, ndakaberekerwa kuShurugwe, ndikakurira muguta reGwerwe, ndomandakaroorera kusvika ndaitawo mhuri yangu ndichizodaidzwa naMwari ndirimo muGwerwe imomo, ndichigamuchira kudaidzwa kwangu naShe. Ndikaenda kuchikoro cheBhaibheri kuSouth Africa makore angaita maviri nehafu kusvika ndapedza. Ndokwandakapedzera ndichizouyawo kuno kuAmerica mugore ra2013 takokwawo kubasa raMwari. Kana zvino ndokwatiri pari zvino ndiri kushanda nebandiko reLovers Lane United Methodist under Zimbabwean Fellowship. Ndo vatiri kushanda navo, Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka ndinoda kutenda nomukana wakadai wandapiwa navaJonga pamwe chete neVoice of America. Nyaya yatakatarisana nayo yeChristmas kana kuti yeKrisimusi, ndinongotenda kuti inguva yatinoungana sedzimhuri semacommunities kucherechedza kuberekwa kwaKristu Jesu. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kubhuku ya Matthew chapter 1 verse 21 kusvika ku25, kuti ndichataura pamusoro pevhesi ya21 iyo inotaura chiti iye achazvarwa mwanakomana ugomutumidza zita rinonzi Jesu, nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Takatarisa neChristmas nokuberekwa kwaKristu, inguva yokutemberera, inguva yokudanana, inguva yokupa kune vasina. As we fellowship takaungana tichikurukura tichidya tichipemberera, asi chinhu chikuru chinoratidzwa neKrisimusi inyaya yoruponeso rwaunzwa kuburikidza nokuberekwa kwaKristu Jesu. Ruponeso pachirungu anoti salvation. So tinofara zvikuru nokuberekwa kwake, nokuti ndo zvakaunza kuti tinge tiri zvatiri tizonzi maKristu. Zvakabva mukuberekwa kwaKristu Jesu, akazopiwa somwanakomana naMwari kuti tive patiri pano nhasi. Kuti nguva yeChristmas inguva yatinotarisa kwairi, toreflect, totarisa upenyu hwedu, zvikuru kunyanya kune vasati vaziva Mwari, kuti ngaingoreka kuva nguva yokudya nokunwa nokuita zvose zvinoitwa, bati munhu otarisa upenyu hwake oziva kuti pamusoro pazvose ndinofanira kugamuchira Jesu ave Ishe naMambo muupenyu hwangu. So we come together as families, we come together as a community kuti Mwari agotiitira zvakanaka.
Aiwa, maita basa zvikuru Pastor Mafukidze, maita basa zvikuru.
Ndinokutendai mukoma Jonga nenguva yakadai pamwe chete nepfenyuro yenyu. Mwari ngakuitire zvakanaka. Ndinokumbisai mese muve neKrisimusi yakanaka.
Kanadakatukwa
Avo vanga vari Pastor Micah Mafukidze ve United Methodist Church vari parinare ku Texas munom America na Jonga Kandemiri we Studio 7. Se zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munyori mukuru we MDC inotungamirwa nava Morgan Tsvangirai va Douglas Monzora vanoti mashoko akabudiswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura izvo zvange zvokonzera mutauro mubato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Namukela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 24 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
usiko lwakhe zibi lezenzo zakhe lesibanjalo sakhe ngabantu banye abana futhi ngingaze ngithi umgaleni angaze abe ngcono ngoba yena umuntu ngumuntu owephambili but engemva ukamkhaya angeke ngimthelele ngeke.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Democratic Union umnumzana Christopher Sivindi lamhla utshele intatheli izindaba ukuthi kaboni umongameli Mnangagwa egcwaliswa isithembiso sakhe sokuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo.
Sizelake abahambayo abaye emakhaya ukuphepha ukuphepha ezindleleni abasalayo besale bezihathe kahle beze bebuye siqale ngaminyaka singabasilayo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kanye lezifelizweni zilungiselela ilanga lekhisimusi kusasa. Ababengabaphathi intambo bakahulumente umnumzana Jason Machaya nomnumzana Joseph Mate bengadlalela ikhisimusi ejeli ngoba belokhu bevalelwe esitokisini besetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kheli webandla eliphikisayo ele People's Democratic Union umnumzana Christopher Sivindi lamhla utshele intatheli izindaba ukuthi kaboni umongameli Mnangagwa igcwalisa isithembiso sakhe sokuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwemukelwa ngumuntu wonke ngoba luqhutshwe ngendlela efaneleyo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Usivindi uthi sekuzambela uZulu weZimbabwe alungiselele ukuqondana lababubutho ababeka umlando wokusekela lokulondoloza ibandla leZANU-PF. Emhlanganweni lentatheli izindaba wokuveza injongo yebandla lakhe ekuthini lizophathe kanjani kukhetho luka-2018 owenzelwe eHarare Club. Usivindi uthe kamthembi umongameli Mnangagwa ekuzigcwaliseni lezo zithembiso ngoba efana nje lobe ngumongameli eminyakeni yangemuva umnumzana Robert Mugabe.
Engawuthiwa into yokuzalana ngiyaxoleza ukuthi ngizawuthi uyabe efana lomnawa. So usiko lwakhe zibi lezenzo zakhe lesibanjalo sakhe ngabantu banye abana futhi ngingaze ngithi umgabeni angaze abe ngcono ngoba yena umuntu ngumuntu owayephambili but engemva ukamkhaya angeke ngimthele ngeke.
Usivindi uthi yena lebandla lakhe bazangena ukhetho lomnyaka ozayo bancintise kuzo zonke izigaba zalo.
Kukhetho sangena kakhulu kule nto esizibeke esizilungisayo kahle sithi sizibeke in place ukuze ma kubonakala abantu abathwele izibhamu kuthiwa bangamahoveterini ezindaweni sazi ukuthi sisebenza labo kanjani asivele asingeke sikusebenze sizosukuyekele kusenzakalo.
La mazwi asekelwe ngesinye seziphathamandla eHarare umnumzana Onias Bebe othi kuvele kusobala ukuba eleZANU-PF lizanqoba kulolu khetho noma kanjani. Umnumzana Bebe uthi ukungeniswa kwabakubutho kuzikhundla zokukhankasela ibandla elibusayo kungenye yendlela ezosetshenziswa ukubona ukuthi liyanqoba kulolu khetho luka-2018.
iZANU-PF izawina mabachiya amathiwa beyenza ama-sanctions bona bekampeni ngapha bekampeni
ukuthi kona begijima besalenza abakampeni bengakampeni. No, this guy is right. He's seen it ukuthi akula muntu la. Asiwaboni thina. It's just red vote registering. Kodwa ke zivezele ukuthi bavotele ubani. Bavotele ZANU-PF bonke abaregister. Baregistele ukuthi bevotele ZANU-PF. ZANU-PF yawina futhi next time. Trust me.
Umongameli Mnangagwa uthembisa uZulu ukuba kuzoqhutshwa ukhetho ngendlela eyiyo. Inkulumo ahlezi engayo kusukela ingena esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe. Kodwa abamabandla ezombusazwe aphikisayo ahlezi esithi kumele kube lenguquko kundlela ukhetho oluqhutshwa ngayo. Kuqala kwezemithetho yakhona yona abahlezi bekhala ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama. Ababengabaphathi ntambo bakahulumende umnumzana Jason Machaya lomnumzana Joseph Mate bengadlalela ikhisimusi ejele ngoba belokhu bevalelwe esitokisini besetheswa icala lenkohlakalo. Umnumzana Machaya wayengusiba lukhulu weMidlands uvalelwe esitokisini seGogwe Prison eGogwe Center. Umnumzana Mate wayengumphathi ntambo ogatsha lukahulumende lwezokulima uvalelwe enkambeni yamapholisa eHarare. Abaphathi ntambo abambalwa ababotshiwe kunyanga edluleyo selokhu umnumzana Mnangagwa wathatha intambo zombuso esithi ufuna ukuqeda ukungathembeki elizweni. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monsora lamhla utshele iStudio 7 ukuthi iphephandaba le-Newsday alilobanga iqiniso elipheleleyo ngodaba lokwabiwa kwezikhundla kubandla le-MDC kanye lelomanyano we-MDC Alliance. Umnumzana Monsora uthi usechazisele ibandla lakhe ukuthi yena wayesithi i-MDCT izakhetha abazamela izigaba zonke elizweni kukhetho oluzayo, okutsho ukuthi kungakhethwa owe-MDC Alliance, owe-MDCT uzasuka amtshiyele leyo ndawo yokuncintisa. Uthi kachongo ukuthi abananzi umanyano we-MDC Alliance. Izolo bese kungani kuqhamuke kungazwisisani lapho umnumzana Tshangirai ethule umbiko obutshengisa ukucunuka okukhulu ngalolu daba esithi umnumzana Monsora ubezikhulumela umbono wakhe nje. Osomabhizimusi bamabhasi lemichova bathi ibhizimusi inhle kakhulu kulandela ukukhwezwa kwabo intengo yokuya emaphandleni ehlukeneyo. Intathe zindaba yethu bathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 emarenkini enkulumane complex kanye ledolobheni luveze ukuthi abahambi bayagada amabhasi lanxa intengo ikhweziwe. Usomabhizimusi oxoxe leStudio 7 umnumzana Andrew Nyengani uthe ibhizimusi inengi ngalesi sikhathi.
Sina sivele sikhwezile ngalesi sikhathi ngoba i-business yethu vele iba labantu abaningi kumbe ngathi le-demand ngezikhathi zamakhefu. Yikho lapha lathi senza khona imali. Phakathi kwesikhathi siyabe siphomba ukwenzela ukuthi abantu bazi ukuthi kulamabhasi ahambayo siye emakhaya. Yikho khathi sikhwezile ngoba abantu baningi abavele behamba le mpahla njalo ziningi. Sihamba sitshaya ama-trip engathi ngama-one way. Yikho sikhwezile le mali yakhona ngoba nxa siphenduka sivele emakhaya siphenduka kuvele kungela muntu.
Omunye usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthe imali yokugada amabhasi ikhwelile kuzo zonke indawo njalo ibhizimusi iyahamba okwenyanga yonale.
Misiku la malanga khanyakala iyahamba okweminyanga yonale uDisember kusiya kuJanuary ngoba kuyaphithizela abantu baye emakhaya. Amabhasi konke sekubhizinisi yetransport hayi kuyasebenzeka. But bakhala nge-transport uba nama-price akhuphukile abantu ukugibela amabhasi besiya emakhaya ukuyabona izihlobo zabo. Ngaleyo ndlela lathi kunzima ukuthi sithi ama-price angakhuphuki ngoba khanyakala i-demand inkulu kakhulu ku-transport ebekuhambisa abantu ngendawo zabo ezijiyeneze emakhaya.
Unkosikazi Dudu Mdluli obegada ibhasi eya eKezi uthi abanye abamabhasi abavumi ukubhadalwa nge-eco cash.
Mina nyakhala kakhulu ibhasi yakithi eKhezi lapha ikhwelile from $8 yafika ku $12 singakakubali lempahla khona lapho so imali zakhona sezizinengi kakhulu and bafuna le cash lokuthi ayithatha ngakhathesi asazi siyakhala kakhulu ngentengo leso ngathi uhulumende omusha lo angayehlisa intengo lezi sigade ngama price ayiwo and basivumele ukuthi sigade ngabo ikho cash.
Evumelana lomdluli unkosikazi Maria Bebe uthe imali ikhweziwe kakhulu okuza kwenza ukuthi basale belohlupho lokuswela imali ngenyanga kaZibandlela oludume ngokuthi iJanuary disease.
Athina besigayela ukugada ibhasi ngama $10 nxa sisiye emakhaya konke kundawonye le luggage kodwa kathesi sesichajwa ukuthi umuntu ulele iprice yakhe le luggage le price yakhe okusuka kube nzima because imali yangkhona isukube nengi ngapha befuna icash. Abantu saye sesikhala singasela mali zeschool fees izinto eziningi ngoba zasezifunakala ngoJanuary. Lokhu kunzima kakhulu besingacela ukuthi behlise intengo kancane.
Osakhulayo obegada ibhasi eya eLupane unkosikazi Thokozile Nyathi uvumelane loBhebhe lomdluli.
Thina intengo yamabhasi price yamabhasi eseLupane isitshayile kakhulu. Ngapho bafuna le cash singalayo le cash yakhona. Ibhasi ekhwela isuka ku-$8 isiya ku-$12 becharge bezacharge le luggage yodwa. So kusehlula kakhulu ngoba sebesifuna le mali yokubachiyela ekhaya esigayo sesifela lokuthi sibachiyele ngoba yonke imali yami siphelele emabhasini.
Ngamakhefu ekhisimusi minyaka yonke imali zokugada ziyakhwezwa mahlayana nje njalo uhulumende kathathi manyathelo okuqondisa lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Njani mathabezulu linjani izulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 am 2 pm lango 7 pm eZimbabwe lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook kukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue skies, land of promise, overflowing, milk and honey, that's where I wanna be, it's a place for you and me.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abangayanga ekhaya sebeqalisile ukuqhuba amagigi ekhisimusi achiyeneyo kuqhonswa imiculo yasekhaya lemigido. Iningi labo lithi ikhisimusi enhle kuzihlobo labangane ekhaya. UBenedict Mhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sawusele nje amahola ambalwa ukuthi le kusele ikhisimusi kodwa kuningi labeZimbabwe eJohannesburg amagigi ekhisimusi kudala eqalile. Iningi labo baphuma baya endaweni zokuthokozisa ukugoqela iZuleke lapho othola khona bengamaqenjaqenjana uzwe nje ngomculo wasekhaya ukuthi laba ngabakwelikamzilikazi. Abanye baqhuba amagigi la ezindlini zabo. Amalungu enhlanganiso yabalobi bakithi ngabanye ababe legigi egoli. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Mesibundla laye obeyingxenye yala magigi uthi baquqa la magigi njengendlela yokuhlangana njengezalwane zeZimbabwe besemukela ukhisimusi.
Efeweli eyokuvalelisana kuphela komnyaka sijabula sibonga konke esikwenzele sesizuleke ikho. Sifisela ke abahambayo abaye emakhaya ukuphepha, ukuphepha ezindleleni labasalayo besale bezikhathe kahle beze bebuye siqale njalo umnyaka singabasilayo.
Usonkondlo weZimbabwe waziwayo umnumzana Bongani Ncube yena uthi kunengi labo yiyo indlela abavala ngayo umnyaka.
Siyabona namhlanje kulokhu kuvalelisana abaya emakhaya sibabisele ihlahla kubo bonke abazali abayokwenza abazali emakhaya sibabisele singathi bangadlala kuhle sibe sihlangane futhi ngonyaka ozayo singababileleyo sonke siqhubeke ngomsebenzi omuhle esikwenzayo ngokuvisele kulimi lwakithi.
Unkosazana Sibonkosi Ndlovu yena uthi lobanje bengaphumelelanga ukuya ekhaya ngezizathu ezijeneyo izinhliziyo zikhonale esihlotsheni lebanganini.
Sicela bonke abasekhaya abaya ekhaya uhambo oluhle ukuthi labasekhamba sicela isikhulu somuhle labahambayo babuyele kubo ukusebenza khonale elime bengaiilenakanaaa.
Kuningi lala magigi nguye uSiwa udliwa zonke ezisele umlonyeni ongazicabanga, kanti abanathayo inlimi bahle bazifathike ezambeni ukuze babunkunkuluze kahle. Abagida bona bathi liyazileke ukuthi chatha elakusasa bengakabuquthi. Meletulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Mhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Michael Ove weStudio 7 esethulela iziphathelane labasakhulayo.
Ngikudibana kohlelo labasakhulayo, ngingumichael ove. Yo bafethu, sekulesi khathi singakaxhumani, kodwa hayi sengibuyile uhlelo leuthandayo. Namhlanje kuhlelo siphatha udaba mayelana ngokukhethwa osekwenzwe ngu-retired general Chiwenga kanye lomnumzana Kembo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli Mnangagwa kubanda elibusayo. Ngifuna ukuza ukuthi abontanga njalo umphakathini wakomthwakazi lithini ngalokho. Ngixoxa lwezenzo unyoni ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga. Nyoni nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Butwane. As young people, Butwane, we are very much concerned. For us, we are very much concerned. Yes, we start to save esibangeni sokuphelelwa ngoba lokho kusitshengisa ukuthi it's a clear coup eyenzakele elizweni ngobana ngokuthatha uChiwenga efakwe esiba engumsekeli kamongameli. Kithi thina njengobontanga kusikhombisa ukuthi kuyindlela obongwa ngayo. As of now, I say army singathi it's an independent institute. It's an army that is biased, affiliate with the ruling party. And njengama-citizens, njengabontanga, kusitshengisa ukuthi njengama-parties akhona, nxa uvele ungasela budlelwano lwe-army, awusoze uyenelise ukuma ukhuluma iqiniso njengesimeli selizwe esizama ukuthi silungisise ilizwe.
Singakhangela i-timeline ekhona since umongameli odlule umnumzana uMgabe washiya umsebenzi. A lot has happened. Isibonelo luhlelo lwabo i-Operation Restore Legacy esanda ukugqiba. Do you not think ukuthi ukungena okwenziwe yi-army kuyinto esesize abantu eZimbabwe?
Ngiyabonga ePort Mike. Lelo kasiqiniso kasivumelani ePort Mike. I think nxa yona i-army ithi it's restoring i-order or whatever legacy, it's automatically dismally to us as young people. Ngoba sibonile thina imbada diamond ibingagcinwanga nguchombo iligcine i-army. We need to know ukuthi ama-diamond embada aphelela ngaphi. Abantu abahlukunyezwa baxotshwa ezigabeni zabo namanje bayahlupheka labana bantu.
Yini umbono wakho mayelana lokukhethwa osekwenziwe u-retired general Chiwenga kanye loKembo Mohadi ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli kubandla elibusayo?
Kakhulu ngizakhuluma ngoChiwenga. I think now it's his turn ukuthi abongwe. Vele into ekade ivele i-strategize before, with my own understanding as an individual, because I don't foresee mina commander of army after what he has done as siba ngu deputy president of the country, and at the same time Major General Moyo like as siba ku foreign affairs. Already it tells us as young people that this is a military rule.
Ubona ngani ukhetho loluzabe lukhetho olukhululekileyo na njengalokho okushiwe ngumongameli Mnangagwa?
But Mike, asilabo ubufakazi obubhaliweyo kumbe sesibubonile esingathi thina uMnangagwa usithembisa iqiniso. Ukhuluma okokudinga ama-investors, and more so sokule army amasotha amabutho, abantu sebehlebele panic yokuthi ngcono sibavotele ngoba laba abantu anilibona ukuthi ubenze nomgaba umuntu asengaphumiyo, pho thina bazasenzani?
Hayi nyoni, ngiyokuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba la uhlelo ndaba.
Ngiyabonga futhi Mike.
Bafethu, singakagqiba uhlelo wathi ngibala imilayezelo yenu elifake kukhasi lethu ele VOA Ndebele ebulenjini obe Facebook ngodaba lolu. Siyabonga kakhulu ngamacomments. Uthi nasho mkhona uthi maybe bazatshintsha isimo somnotho welizwe lethu, bazaletha umsebenzi kuZulu wonke weZimbabwe. Umdluli nomduduzi Felistus Nonhlanhla yena uthi one vice president is all right. Mdluli, ngiyakuzwa baba. Umelusi Midlamini uthi sekuzikhanyela ukuthi kwakukhuphule. Ukhanya ngani? Eyi, uDlamini uyavumelana kanye lo nyoni. Hayi bafethu, isikhathi sesiphelile. Masidibane ngeviki ezayo, same place same time. Ngiyalifisela nonke ikhisimusi enhle, mthwakazi omuhle olivalelisayo. NguMike Hobe, lilale.
Sizweni uGibbs Dube esethulela ezamasiko lokuphila kwabantu.
Sengana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu lokudaba kuthelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke namhla ke sixoxa ngodaba oluqathekileyo kakhulu udaba lokuthi nxa uthando soluphelile endlini pho luvuselelwa njani nenhlahla ngoba ngilonkosikazi Rejoice Mncube ukhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa uzobuya ke ubaba usikhumbuzo moyo laye ukhona ngale kwele South Africa Mncube litshona njani
siyashona ba
ye baba moyo ungawutshona njani
ayishona njani
Hayi kulungile moyo. So sikhaze ngawe ke inkosikazi Mncube. Akuthi ukuthi uthando ngaso luphela sibele endlini. Luvuselelwa njani?
Oya bengasela thando ubaba orongumama lapho. Baluphela nxa zonke. Kuya kuzoba kudiphenda futhi ukuthi kuphela ngayiphi indlela kithi.
Mhm.
So ifu kuphela angazi ukuthi ngakubeka kithini kahle kahle. Ngoba bedependa ifu kunokuthi kunokujolelana phakathi ngibeke kanjalo ngithi ukuthi ma sithi lesey oro yibe ngijolayo oro ubaba ojolayo lapho yikho kugcina khona uthando lwakho lungasekho right endlini.
Aha. Pho-ke kuvuzelelwa njani ngaso kunjalo?
Liyahlala phansi nobaba libize umuntu omdala. Ibeli libike udaba lwenu libe selimchazela nalo umuntu omdala ngiyozolilungisa ke udaba lwenu ukuthi luba njani uthando lwenu luvuselele.
Ye, baba moyo uyazwela lapha-ke ukuthi kukhona khona okungahlupha uvuselelwa njani nxa kunjani?
Futhi kuyatshiyana kuphela kwakhona lo ngakuphela kokuthi kukhona kokuthi khona indaba ekhona elihluphana eyenziwa ngomunye wenu phakathi kwenu yilo oluvuselelwayo. Kodwa lokuphela usoluphelile ukuthi omunye kaliselalo uthande komunye akusuka kube yinkinga livuseleleko linjalo ngaze kungenele umuntu omdala kungenele amakhansilala eke liphele ngabe liphelile ngeke kube kubambana ukuthi omunye uvele kasathandi yena uthande ukuthi alukho luphelile makuyinto yokuthi yinto encane nje elungisesekayo kufanele lilungisise yona leyo nto then kube sokubuyelelana sokuyahamba kusiya phambili.
Ye, siyabona ukuthi-ke inkosikazi Mncube esilungwini wezwa kuthiwa-ke ngisakhipho wami siyekwenza kulokhu kuthiwa yidina kumbe ngimkhiphe ama-out. So akutsho ukuthi yikho phela lokhu kuba seluthando ukuthi luhlale lukhona.
Hayi, lokhu ngezinye indlela kuyabe kuyikuhlanganisa ifu kumbe libe lingasakhulumisana endlini ngoba nayo liyifamily nayo lingekho two so ngayenza ukuthi ube yi-three, four, five akithi. So kuzoyenza ukuthi la ucine injani ixoxisana njalo kukhulule inhliziyo ucine lawo leyana into iya ideda enhliziyweni yakho or kuyinto ade ibambile enhliziyweni yakho.
Aha, baba moyo
uthando nginyamazane engingatsho ngathi ma ngiyidiscuse ukuthi inkalakata amanga wona amanga akaze abe right ukuthi omunye uyabe sephambukile entweni elalizithembisene ukuthi lizozenza. Yikho isikhathi esiningi okusuka kube yinkinga ukuthi ma kukhulunywa amanga wona amanga azavela abuya kuvele egcekeni so yiwenza abantu bagcine bengasawelelayo.
Nkosikazi Mncube,
mina engikushoyo ukuthi abantu vele kulungile ukuthi ifu liphambanisana lihlale phansi likhulumisane nobunye wakho lixolisane liqhubeke njalo ngothando.
Lambafitshani baba moyo,
ikakhulu uthando lwami sukwakhiwa ngomama ukwenza into ezinhle ezifunwa ngubaba nokulalela yena onguye wamlandayo singalaleli kakhulu abantu bangaphandle uma ulalela yena kuzokwenza uthando lwakho luqine.
Ye, siyabonga kakhulu ke thatha leli thuba ukuthi mbonge ubaba usikhumbuzo moyo ukhona ngale ke kule South Africa incwadi kwezamasiko esintu mbonge ke lo mama ke uRejoice Mncube khona ngale ke eJohannesburg laye lingathino lakusasa zihlobo zami mbokele kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga.
Oliver lisemoyeni ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilali
siyabonga Gibbs. Iqembu leZebra Revolution yilo elinqobe umncintiswano wenguqu oqoqwe inhlanganiso yeFortune Fokoza Ncube Foundation ebunjwe ngumdlali osewathatha umhlala phansi uFortune Fokoza Ncube oqhutshelwe elokitshini laseNtombane ngomgqibelo. Intathu yezindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uncube uthi usungule iFortune Fokoza Ncube Foundation ngoba izama ukuba ancede umphakathi wentumbane njengomuntu ozalelwe wakhulela khona njalo waqala khona ukudlala ibhola. Uthi kuyamdanisa kakhulu ukubona inkundla akhula idlalela kuyo ingasasetshenziswa abasakhulayo sebejonela ukuganga.
Intumbane iyaziwa nge-high drug abuse, so ngizama ukuthi khona khona ncedisa ne-community yethu ukuthi sikhiphe abantwana labo esimweni esinjengasona leso lokugcina behambe emajele. So into engizama ukuthi ngilise.
Amaqembu abafana baleminyaka elithumi lane aphatheke umncintiswano wakuqala ukuqoqa inhlanganiso yeFortune Fokoza Ncube Foundation ophiwe igama elithi Fortune Fokoza Ncube Foundation Invitational Tournament ngabalisa eleCity Rovers, eleZebra Revolution, eleFamza kanye leLeyoung Flying Stars. Kusigaba sesemifinal iqembu leZebra Revolution linqobe leCity Rovers nge-2-1 kuthi eLeyoung Flying Stars linqobe leFamza nge-4-3 ngemva kokutshaya kwembekwa. Kufinal iqembu leZebra Revolution okuliqembu lomdlali weqembu leFC Platinum uMkhokheli Dube linqobe eLeyoung Flying Stars okuliqembu lomdlali osewathatha umhlala phansi uCole Nyambiya nge-3-2. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association Bulawayo Province uMkhululi Mthunzi utshayele ihlombe abadlali asebathatha umhlala phansi abalenhlelo zokuthuthukisa umdlalo wenguqu endaweni abakhulela kuzo.
Bona ama-former players amaningi bebuya back ku-community abakhulisayo bezoplawa back. Ubiya DTVSM was also invited to Plumtree kulejakuthiwa ngulucky Mkhosana laye wenza khonoko okufanayo. Namhla sibona uFokoza laye esenza the same thing. So we are seeing a trend ukuthi abafana they are coming back and trying to help abanawabo.
Inhlanganiso yeFortune Fokoza Ncube Foundation iphe imvuzo kubadlali abaqhube kuhle ekupheleni komncintiswano, njalo lapha ngabagoqela uMasimba Khwatara weqembu leYoung Flying Stars, yena okhethwe ukuba yiplayer of the tournament. Unozinti oncinte abanye nguPrince Nsingo, ohlohleka nenye nguWilliam Magasa. Umqeqeshi osebenze kuhle kakhulu nguBekithemba Biwi weqembu leZebra Revolution. Umdlali obekhahlela ibhola ngendlela enathisa amanzi nguBlessing Ncube weqembu leCity Rovers. Uthi ohlohle igoli elimangalise izibukeli nguPrince Dube weqembu leZebra Revolution. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ufuna ukuthi wonke umuntu olapha ebhasini ngimbonele ithikethi lakhe esandleni ongelalo ehlike isikwanga phambili akula sitsotsi. Kanti wena Masalu wangikhangela ngelihle ngani uyangifanisa. Ngithi asibhadale nini imota yamakhiwa phela lami imota le kayiso yami. Hawu
utshwala mkhwenyana ngitsho kuwe kondanita akungibizele umtheli ngifuna ukuyandinceda kulapho sengifile mntanami.
Okay, nga kulungeto kupela Masalu, don't worry. Kanti uzakunceda wedwa njani. Baza uya baza kunceda, okay?
Ngijani nilekani, hau.
Kanti vele wena mama babe siyangathi ngesikhathi samaholiday befuna ukusifundisa nje. Asifuni ukufika ekhaya inkukhu sezivalelwe thina. Hau.
Hayi, hayi, hayi. Lingabongeza so. Anti lami kade ngizolungisa ama-certificate abantu abami. Kanti ngiyakwazi ukuthi ama-certificate ayakhathaza kangaka kulezi nsuku. Selifuna ukuthi abantu abantwana basikotshe esikole abenu befunda. Kanti linjani?
Amangalo uhlaza choko. Akula ofisi evuliweyo ngalezi nsuku zeholiday. Yijuku kuphela yokuzojayimela ibonus yethu. Unyawo yetankini driver. Ngiyatshela amafutha mfana wami. Achintsha amagiya. Ingabheka ngizakufakazela. Bana mukuma, bantwa kunaka, bana nzazi, sinu zabi baisi, bandi yanaka yuza, badi kubama, chaizi yanakiza, binda ifuti. Rakananga na nemi boko maranda naika Nasa ndisukuda any sending passenger. Saka munhu wese ngagare pasi tichange kufamba. Ko imi mama makagogara pa passage ndati ndisukuda sending passenger indaba.
Hai. Tajaila kedu. Ndaga nechinovo changu atizvisoro ndizvakanhurume. Vanhu kachi vanogara pasi.
Umculo Lamoyi uPaul Matabile ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kanye leziselizweni zilungiselela ilanga lekhisimusi kusasa. Sizigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.